Chirongwa ichi chinopa varimi mukana wekutungamirira nekutaurirana zvinopundutsa pakurimwa kwegorosi sezvo varimi varivo vanosangana nezvibingaidzo pavanorima. Minister of Lands and Agriculture namaBanks vanotaurirana navarimi sezvo ministry inogadzirisa zvinenge zvataurwa nevarimi kuti zvisimudzirewo ivo varimi pagoho nekwaliti uye kuti vabudewo neprofit sezvo kurima riri business.
Zvinofanira kunge zvichidzidzwa nevarimi vegorosi ndezvipi?
Varimi vanodzidziswa pamusoro pembeu inokodzera munzvimbo dzavanorima uye uwandu hwemvura inodikanwa kuti chirimwa chiibve chiine mhando yapamusoro uye kuwanikwa kwemagetsi panguva yekurima gorosi sezvo gorosi inoda mvura yamadiridziro, zvakare kuwanikwa kwezvekushandisa nenguva zvakaita semafuta, fertilizer, mbeu nemushonga.
Goho regorosi pamwaka rimire papi pari zvino tichitarisa uwandu hunodiwa pagore munyika?
Gorosi riri kuwanda pamwaka wega wega uye rawanda kupfuura gorosi rinodiwa nenyika yose pamwaka, pachisara rinoraudzira chinova chinhu chakakosha pakudzinga nzara munyika, kuwanawo mari yokunze apo rinoraudzira rinotengeswa kunze kwenyika uyewo kuderedza mutengo wheat products sechingwa.
Kurudziro yenyu kuvarimi vegorosi yoti kudii nemwaka wegore rinowi?
Ndinokurudzira varimi kuti varimewo gorosi kuburikidza nemabanks, maprivate partners nezvirongwa zviripo kuburikidza nehurumende, tichitarisa donzvo remuono wemukuru wenyika revision 2030, kuwanisawo vechidiki namadzimai varimi vose mabasa zvokudya nekudzinga nzara neurombo munyika.